Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 16 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi 1410. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti hapana zvekudzokera sure panyaya yemihoro yepamwedzi yevashandi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi 1410, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nezuro. Vanhu makumi mashanu 50 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mana nevatatu 543. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nemakumi mapfumbamwe nevasere 198 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi masere nevatanhatu 186 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland and West ine vanhu zana rine makumi maviri nevatanhatu 126 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vape zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana maviri ane makumi maviri nevaviri 35,222. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu zvine mazana manomwe ane makumi mashanu nevapfumbamwe 30,759. Zvichakadaro, paramende yakazivisa nezuro kuti matare ayo ose ari maviri anoti reSenate nere National Assembly achatanga kusangana zvekare kutanga nhasi musi wa16 kukadzi 2021, kuine nhengo makumi maviri neshanu chete dzichabvumidzwa kugara mudare reSenate, kuchitiwo nhengo makumi matatu dzichigarawo mudare repasi reNational Assembly. Izvi zvinonzi zviri kuitwa senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Paramende yakati ichabvumidzawo vatori venhau vana chete kuti vange vari mudare roga roga, vaviri vanobva kunyepfenyuro dzehurumende nevaviri vanenge vachibva kumasangano akazvimirira. Vatori venhau vanonzi vanofanirwa kunge vachiburisa magwaro ekuti vakavhenekwa chirwere cheCOVID-19 vasati vabvumidzwa kupinda muparamende. Mukokeri wenhengo dzeMDCT muparamende, amai Paulina Mpariwa, vanoti vanotambira danho iri kuitira kuti paramende ishandire vanhu sezvayakaumbirwa. Ngatinzwei vachitsanangura murukuru yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndinotenda Jonga nekundibvunza kuti ndatambira sei, sezvo tanga tiri nyika yanga iri palockdown kubva rakapera tinozotadzokera kuparamende. Nenyaya yekutya kuti urwere uhwo unoziva kuti hunopararira, unoziva kuti urwere uhwo tapererwa nevanhu vakawanda, kusanganisira nhengo dzeparamende, nhengo dzekabhineti nevanhu nehama neshamwari. Hakuna asina kufirwa nehama kana neshamwari nechirwere cheCOVID-19. Tinotambira danho irori rekuti tiri kuvhura, takatarisira kuti timbopinda tione nekungoisa zviga zvinoita kuti paramende iratidze kuti iriko, iri kumiririra vanhu. Asi nekuda kwekuti hatisare mumashure panenge vanhu vachinzi havakwanisi kunge vachienda kumabasa, isusu timboenda kuti tinoisa zviga mudare reparamende, tinozvitambira. Uyezvo kushomeka kwevanhu vachapinda mukati medare reparamendi. Tinozvikoshesa nekuda kwekuti hatidi kuti tiparadzirane. Hatidi kuti anenge achifanwa kunge ari mutano azobuda kumira zvakanaka. Chero patakamboita yatinoti kuenda kunopinda, tozonotaura kuti zuva rakati tozodzoka. Munhu wese akapinda kudare reparamendi iroro akatotestwa for COVID-19 kuitira kuti uzive paumire nguva iripo. Saka naizvozvo vasina kunge vakatestwa vose vanotanga vatestwa for COVID-19 kuitira kudzivirira, kuitira kuziva paumire nokuitira kuti tisazadzane uyezvo utano hunongoda kuchengete.
Zvii zvikuru zvamungatarisira kubata muparamende imomo? Tichiona kuti mama ane nguva musati magara separamende.
Ndingangoti jonga, tichibva mugore rakapera tine maripoti mamwe anga asina kupera emakomiti akasiyana siyana. Makomiti iwavo machairperson vana sachigaro vanokwanisa kunoisa patinoti manotisi ekuti ndiri kuda kuzoti ripoti yakatiitaure uyezve nokuita mheta kupendera maripoti mamwe akaitwa gore rakapera kuti dare rigove kuchitambira marekomendations anenge ari mukati achizogadziriswa bati zvaka. Kare zvimwe zvatiri kutarisirana nazvo ndezvekuti tichigonzwawo kuti iyo mishonga neurapwa nekuwanda kwevanhu nekushayika kwevanhu kuti kwakamira sei, uyezve neidzo nyaya dzemari kuti nyaya dzemari mumabhenge nevanhu mafambiro nemaitiro munyika, nekuti tingangoona kuti iye zvinogore rino takaita mvura yakawanda, asi tarisiro yekuti mapazi ehurumende anoona kuti tingange tine chikafu chakakwana here, tikange tichizotarisira zvakadii. Zvimwe zvezvimwe zvinhu zvinoitwa hurukuro mukati medare reparamendi. Asi apa ndinotarisira hangu kuti mibvunzo ichanyanya kuwanda nekuda kwokuti vanhu vanenge tinenge tichida kuti tizive munharaunda dzatigere kuti mishonga zvauri kunzi iri kuuya, vanhu vatakamiririrawo sevana dare vekuparamendi vanokwanisa kuwana mishonga iyoyo nekukasira zvakadii, nekuti kunonoka kunotoita kuti vanhu tishayikirwe nevanhu vakawanda.
Tiri kuonawo nehuwandu hwevanhu vachanga vachibvumidzwa kupinda mumatare aya kuti 30 ne-25. Imi mwine nhengo dzinodarika 100, munozosarudzana sei kuti ava ndo vachapinda muparamende ava chisara?
Hazvinyanyo kunetsa jonga nekuda kwekuti chero ari mumba, chero ari muhotera, chero ari mumotari make anobata ndingi yeparamende. Wokwanisa kutaura, wokwanisa kutodibeta madibeta anoitwa muparamendi, achitokwanisa kungowana zvinokwanisa kuwanikwa kunzi agara muparamendi. Nekuti akugara imomo mukati hakuzi kureva kuti nevari kunzi havasi, wese anogara. Yatiri kuti mavirtual meetings ndoatanga chitoita, taita makomiti nhasi, ikuri kuitwa makomiti mangwana, tiri kuita mavirtual meetings iwawo. Saka isi tsika yekutanga, tingangoti itsika yekutodzivirira. Nokuti tikawanda dare redu radoko, vanhu varimo vakawanda. Saka tikai takakutsikidzana tisina kutedzera zvinodiwa nepasi rese zvekuti World Health Organization maguidelines ecovid akamira mei, tinowanikwa taakutorawo mutemo isi tiri vatarisiri nevagadziri vemutemo.
Avo vange vari mukokeri wenhengo dzeMDCT muparamende, amai Paulina Mpariwa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti hapana kudududza panyaya yekuti vashandi vawedzerwe mari yavanotambira pamwedzi sezvo zvinhu zviri kuramba zvichiwedzerwa mutengo. Izvi zviri kuuyawo apo gurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavima vari kuti hurumende munguva pfupi inotevera ichazivisa zuva rekuti itange kuita hurukuro nevashandi vayo nezvenyaya yemihoro. Vamoyo vati kusanyatsowirirana panyaya yemihoro kuri kupa kuti nhaurirano pakati pehurumende, vashandi nevashandirwi kusafambe zvakanaka. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Vamoyo.
Takaita musangano pavirtual, wangu usiri musangano tingati TNF meeting, yaidaidzwa kuti principals meeting, vatungamiri vevashandi, vatungamiri vehurumende, minister negrupu rake nevemabhizimisi.
Ko ndiani anga akokera musangano uyu Vamoyo?
Minista anga adaidza musangano uyoyo achiedza kuti sezvo gore rakapera pane musangano rakatadza kugara nenyaya yekuti vashandi vakaramba kuti kana nyaya yemihoro isina kugadziriswa hatisi kuuya pama meetings. Saka minista anga adaidza meeting kuti tingaita sei sezvo tatanga gore nenyaya yecovid hatisati tasangana tange tichita kuti tinzwe kuti vashandi tingaita sei vemabhizimisi.
Zvii zvamakakanda mugango sevashandi?
Takatora mukana wacho yokutaurira hurumende kuti isisu dzetu nyaya ndedzemari. Mari ndidzo dzanetsa, mari dzasarira kumashure minista. Takakutaurira, saka minista akati chimbonyorai pasi so that pandinosangana nevame vangu svondo rinouya achireva iro svondo irori maybe musi wechipiri ndotaura navo. Saka takatomuendesera tsamba yokumutaurira kuti isisu hatisi kufara nenyaya yemihoro. Vashandi havasi kutambira, zvinhu zviri kutokwira. TNF iri kuratidza kuti haisi iri kutotadza kugadzirisa zviri kunetsa. Nezvimwe zvishoma zvacho zvatinenge tati tawirirana, tiri kuona kuti hurumende hapana zvainotedzera.
Makapa here umbowe zvamuri kutaura izvi vamwe?
Takapa maexamples yokuti pavakati hunzai vanhu vachagara kutask force gore rakapera, vanhu vedu havana kumbodaidzwa kumameetings etask force yacho. Taona hurumende ichingoannounsa ingavanga malockdowns, kungavanga maguidelines ekuti vachaita sei lockdown. Isiso hatina kumbobvira tabvunzwa kana kudaidzwa. Ende iproblemu iri kutonetsa kana maemployers aichema futi kuti hurumende haisi kubvunza. Iri kuita zvinhu zvayo iri ega. Saka ehe, tiri kumeseji iri kutofamba kuendesa kuhurumende kuti hatisi kukutsikana nezviri kuiti. Saka zvasarira kwavari kuti vaone kuti vanogadzirisa iyo nyaya iyoyo kuti masalaries asarira kumashure. Mari yacho iri kushandiswa iyi haisi kushanda.
Munyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare. Sangano rinomirira vatori venhau reMedia Institute of Southern Africa rinoti rakamirira kunzwa kubva kuhurumende mushure mokuendesa chichemo charo kuhurumende richikurudzira kuti vatori venhau vave vamwe vevashandi vanokosha vachatanga kubayiwa mushonga wenhomba weCOVID-19. Hurumende yakagara yabvuma kuti vatori venhau vashandi vanokosha ikavabvumidza kushanda panguva iyo vamwe vashandi vainzi vagare mudzimba panguva yokurwisana nekupararira kwecoronavirus. Mukuru weMisa Zimbabwe vaTavani Moyo vaudza Studio 7 kuti vatori venhau ndevamwe vevashandi vari mberi mukurwisana necovid-19. Naizvozvo vanofanirwa kupiwa zvikwanisiro zvekudzivirira pavanenge vachiita basa ravo rekuunza zivo kuvanhu.
Semisa Zimbabwe tinotaura tichiti tatambira mashoko abva kubazi rezveutano nehurumende nekugunununa kuti vanoti vachatanga kupa mishonga yekudzivirira kune vanoti vanoita basa rakakosha anovaiwo essential services kusanganisira vana mukoti, kusanganisira zviro vana madhokotera, kusanganisira vafundi vanodzidzisa. Chavasingazotauri ndechekuti vatapi venhau vanopinda muboka iri.
Sei muchigunun'una kuti vatapi venhau havasi muboka rinofanirwa kutanga kubayiwa nhomba yeCOVID-19?
Izvi zvinotipa kugunun'una kukurusa nekuti denda iri idenda riri kutekeshera pasi rose. Kuti rirwiswe rikundwe rinoda kuti vanhu vabatirane. Kuti vanhu vakwanise kurwisa denda iri zvakakosha, vanoda zvikurusa kupepetwa kwemashoko akafanira kuburikidzira nevanotora vanoita basa rakakosha vachita panhau. Maona kuti pauya mishonga ichisvika panharaunda yeRobert Mugabe International Airport, vamhanya zvikurusa kuti vatape nhau uyai mutaurire pasi rose kuti mishonga yauya. vanoti vatape nhawa panoita basa vanenge vasinga batwi nedenda here. Already tatove ne vatape nhawa vatisiya vanosanganisira imbo yemunyori mukuru weboka revatape nhawa vadongozi vanamai Munyaka vanazororo Makamba nevamwe vazhinji vakarara panhovo vakabatwa nedenda iri. Vazhinji vari kurecover kubva mudenda iri.
Saka chichemo chenyu, mashoko enyu kuhurumende ndapi?
Chatotaura ndechekuti kana hurumende ichida kuti ite basa nemazvo rekurwisa denda iri, ngaisatore zvigamba zvigamba mukurwisa denda iri. Ngaitore muono wegondo pamusoro pevanhu vese kuti ikwanise kudzivirira denda iri kuramba richipararira nenyika yose. Saka ngavatarise zvakare zvavataura kuti vachapa vamwe vose vose vatape nhau, nekuti vatape nhau havakwanisi kuita basa pari pamberi pekurwisa semauto ari kurwisa denda iri. Ngavapiwe mukana wokuti vave vamwe vekutanga zvakaitwa nenyika yeZambia, yakasvika ikangoti vatape nhau ndevamwe vakakosha. Ngavapiwewo mishonga iyi yekudzivirira denda iri kuti vakwanise kuita basa ravo zvakasununguka. Saka ndozvataura hurumende, ndozvatiri kudai kutaura tichitaurira vehurumende kuti ngavadzure nekudzora ndagariro, vadzokorore zvakare zviga zvavo vasanganisira vatape nhau.
Mati manzwa here kubva kuhurumende pamusoro penyaya iyi?
Mukutaura kwatiri kuita tisati tanzwa kuti hurumende ichatora matanho api. Chataita kubudisa nhunha dzedu. Tinodaira kuti nekutaura kwataita nhunha idzi, hurumende ichatora matanho ekuti igadzirise kana ichinge isina kunge yaita zvinhu izvi nematuro. Tinoti ichagadzirisa, tinodaira kudaro. Semisa Zimbabwe.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatava nemoyo vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutauriri weparamende yeAmerica yeHouse of Representatives amai Nancy Pelosi vazivisa kuti paramende ichaomba commission yakazvimirira ichaongorora chokwadi nezvikonzero pamusoro pemhirizhonga yakaitika paCapitol Hill musi wa6 ndira pakafa vanhu vashanu uye pakakuvara vazhinji pamwe chete nekupunzwa kwezvinhu. Amai Pelosi vanoti commission iyi ichange yakafanana necommission yakaumbwa mushure menjodzi yakaitika musi wa11 Gunyana 2001 apo vanopfurikidza mwero vakaba ndege vakadzorovera mudzimba refu muguta reNew York. Vaimbove mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kunenerwa mhosva yokupeshedzera vatsigiri vavo kuti vaende paCapitol Hill kunoedza kumisa kuverengwa kwemavhoti. Mazuva mashoma apfuura, dare reSenate rakavhota richiti vaTrump havana mhosva yavakapara maererano nemhirizhonga yepaCapitol Hill. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti komisheni inongorora zvakadzama inofanira kuumbwa nekuti zvese zvakaitika pamwe chete nezvikonzero zvinofanirwa kubudiswa pachena kuitira kuti zvakadai zvisaitika zvekare, vachiti zvakaitika izvi zvinokanganisa kuchengetedzwa kwenyika sezvo vatungamiri veAmerica vazhinji vakange vakaungana pamwe chete. Muzvinafundo Masocha vanoti chakanakira komisheni iyi ndechokuti ichaumbwa mushure mokudzikwa kwemutemo uchaipa masimba okuita basa iri, izvo zvichaitwa nevamiriri vemapato ose.
Komisheni inenge ichitarisisa kuongorora zvinoudzamu maitiro avaTrump pakuzopindwa kwakaita vachiputsa vanhu vachipinda kuCapitol yatikati paramende yeAmerica inova ndiwo muzinda wokutonga America. Saka zvaitaura vaTrump kubvira patanga maelection papapera maelection kusvika musi wa6 nezvavakataura ipapo zvakazoita kuti vanhu vainge kuparamendi ya America Capitol muzita ravo wa Trump zvinhu zvinoda kuungururwa kuti zvinatso kusvika paudzamu kuti president mukaona uita saizvo achipindukira hurumende yake yaanotonga iyo achipindukira America zvinhu zvakambofamba sei zvinhu zvingadzivirirwa sei makore ari kutevera kuti vachazoita mapresident havazoiti zvakaitwa nokuti zvinhu zvakaitwa zvinhu zvaidaro zvakakonzera makuva akatowanda kudarika vashanu vakafa ivavo kubvira vehurumende vaivabo ivavo vanosanganisira vice president Pence vice president wa Trump vaiva muzvikara vaiti kwaindiri kwakaita makuva nokuti vanhu vakaenda vakava nezvombo zvakava vainazvo asi kuti zvimbonzi zvapera nokusaimpichwa kwava Trump kusenate vanhu vopfuurira mberi handiwo matongerwo angaitwa nyika takatarisa kunyaya dzesecurity panofanira kunge pachiitwa commission dzakaita saidzodzo dzakaita sedzaseptemba 11, 2001 pakaita materorist ayavo akaita izvi musi waJanuary 6 materoristi vakapinda muhurumende achida kuputsa-putsa nokuvhiringa basa ravanhu vehurumende
asi mazuva mashomanana vaTrump vakawanikwa vasine mhosva nedare resenate hazvina kukwana here izvozvi
hazvina kukwana izvozvo nokuti kana zvikakwanira ipapo zvinozongoitwa zvenomumwe mutungamiriri weamerica uchatevera unongomira kana kwasara vhiki kana mazuva mashoma shoma woita zvezvimwe zvinhu zvekare zvinenge zvakazvokupandukira hurumende saka hazvina kukwana mamiriro azvakaita ipapapo kuti havanonge vakatemerwa zvirango zvezvavakaita kusenate nokuti kuimpicha munhu unoimpichwa achiri pabasa achizobviswa pabasa iroro ndio saka vasina kunge vakaimpichwa asi hazvino kuti havana mhosva saka mhosva dzavainadzo dziriko dzisinei nokuimpichwa dzichazenge dzichibuda saka komisheni iyoiyi ikabudirira ndiyo ichabudisa mhosva dzacho idzodzo kuti pashaiko unozofunga kuti zvaari mutungamiriri weamerica uri above the law nyange akabva aita akanya zvaakaita izvozvo kunozongoitwa makomisheni anozomutonga
ko vaya vanoti uku kwangu vakungovengana kwemapato ezvematongerwo enyika tingati vari mugwara
havasi mugwara nokuti havazivi masecurity issues enyika kuti tinganda zvedu kubatanidza vanhu nokukangamwa mhosva dzinenge dzakaitwa navamwe vanhu asi ngatizive kuti pasi rose mhosva haifaniri kurova nokuti kana ikarova mhosva inenge iri pachivara seyavatrump iyoyi vamwevo vachazoishandisa mhosva dzavatrump zvavakaita idzodzi kuti kuvanhingi vakaita zvakati vakakona kutongwa sei saka vanhu ivava vanoti zvakatokwana zvakaitwa vatrump havazivi matongerwo enyika havazivi kuva serious kune zvakaitika kuti zvosvika pakuti kunzi ngakusaitwe commission nokuti zvinogona kuenderera mberi futi vatrump vasipo vanogona kuramba vachiita mashoko avo iwavo maitiro avo iwavo vanhu vakutozoita zvinorova kudarika zvakaitwa izvozvi
avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi mukroniko hurumende inozivisa kuti mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba yapamidzirwa kwemasvondo maviri uye zvikoro zvicharamba zvakavharwa panguva iyi vanhu vave kusungirwa kugara mudzimba pakati pemaawa a8:00 manheru na5:30 mangwanani ukuwo mabhizimisi achibvumidzwa kuzarura pakati pemaawa a8:00 makuseni na5:00 manheru zimlife.com rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaconstantino chiwenga vakarasikirwa nezvinhu zvavo zvinoita miriyoni nezviuru mazana matanhatu emadhora 1.6 million mushure mokubirwa nemasoja aivachengeta yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
magadi ndimamoyo ko ini ndinoda kutaura nezve coronavirus kuti patazoomeserwa chero datina nyatsova neruzivo rwakakwana nezvayo kutiomeserwa isu tinorarama nekutengesa mudzimba todi iko haiwa vakuru vedu ngavanyatsoita kwesere nokuti vamwe kune dzimwe nyika vanopuhwa mari sekusouth africa uku vagere mudzimba vanovharirwa mumba vopuhwa mari ko isu tinotengesa torarama neiko tiregei titengese
ni mangwanani yekuswera vana mukoma wande mose nevabati vestudio 7 ndiri kukurudzira mhuri yedu yemunyika medu muzimbabwe panyaya yecovid 19 corona zviro kwazvo nekuda kwepolitics dziri munyika medu ndione corona ikagona kubatika kana kukundika nekuti vanhu vemuzimbabwe vane dambudziko rekuti hazvitaura zvacho zvekuti corona iri kuuraya ndiani ichatirakasha covid yasvika pana vanhu vasina kubatana munyika mezimbabwe muyamo dai vambosiya politics vanhu ava vambomirira 2023 vozotanga politics tinopera kufa tese kuti try
makadini vana jonga apo pastudio 7 apo isu tiri raiti varume tatambura varume saiko zvino mvura ichidona yekudai tiri kufa nezhara kuno kwedu kumwe nezuku pakadoipa dai vakuru vambotivonavo vari kuita zvekuda kukuru vasingavoni vanhu kuti vanotambura tachikokumbira kuti dai vambotitevuka mvura yatikuvadza kuno kumwe nezi zhara mani tafa nezhara kuno kumwe nezi tachikokumbirawo kuti dai vatibatsira mani
vakomana covid ichatipedza shino kunoku kwatiri kukadoma hakuna chakanaka vanhu vatombonzwisisi chimwe chicovid savarimi wawared kuti mavhenda ari kuuya kubva mumatown aizotengesa muchakare constituent zvoita kuti tive wared nechirwere ichi nehurumende haisi kunyatsotipawo zvakakwana zvokudzivirira taifunga kuti dai apawo machiremba nemanesi zvokushandisa ararame zino kana vakasavapa nyika ingagova kupi hatifari nazvo
nauya ndiinayo ndeyekuti kuzimu zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka ndiri kumanikidzika mufungwa dzangu kuti shuwa shuwa here gavhumendi iri kunyatsokureva kuti covid-19 yakashata inouraya vanhu vese kana vapi nevapi asi vari kuitora sekuti ibhizinesi rekuti kana usina kutestwa uchibhadhara mari pachinhu chinouraya zvakadero haugoni kuti upinde munyika sezvavaiita pana Disemba. Saka muri kunyatsokureva kuti chirwere chinonyatsokuuraya mamiriyoni mamiriyoni imi muri kuchitora kuchiita bhizinesi. Kana usina setifiketi uchibva kusouth africa usina setifiketi ikoko haupindi munyika yako kuita bhizinesi mobva moti muri kutungamirira vanhu mangwana modzoka moti todawo mavhoti futi enyu muchitiitira bhizinesi pachinhu chinouraya kudai. Aiwa varume, nyatsai kutaura chokwadi, nyatsai kutaura chokwadi imimi gavhumendi yezimbabwe. Zvinhu zvamuri kuita zvitotally wrong 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 chaihwo chaihwo ndohweminahwo tsinye hweminahwo hwakudzokerai. Covid inouraya vane mari.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, kwazwai, kwazwai vateereri vestudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki chethe connection nhasi manheru na 8 p.m. nhasi muchirongwa tiri kukurukura nevechidiki nezvekupararira kwechirwere checoronavhairasi munyika tichitarisa nyaya yenhomba yecovid-19 yakapiwa zimbabwe nechina. Mure zimbabwe musakanganwe kuteerera chirongwa ichi na 8 p.m. manheru ano. Muineni Mike Hove.
Sounds nekambo kavo chitototo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mana ane gumi 1410. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoti hapana kudzokera sure panyaya yemihoro yepamwedzi yevashandi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.